manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Afeta mikawa jisizi weda kuti tunatona kuti toti takuda kuhurumende kuti tiri kuvhenderera kumataundini kwete tawa. So tikuda kuona kuti tosvikwanisa sei.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa nemusi wechipiri, vamwe vabereki vachichema-chema nekudhura kuri kuita zvinhu zvakaita sembatya dzekupfeka nemabhuku. Sangano reZimta rinoti varayiridzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa nemusi wechipiri sezvo mari dzavari kupiwa dzisiri kuvakwanira. Ii ndiyo mimi emusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuchiri kuenderera mberi, kunyange hazvo vari kutarisira kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi. Bepanhau reSunday Mail range raburitsa mashoko ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo hurumende yagadzirisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba. Zvichemo izvi zvinosanganisira kushayikwa kwemari, kushayikwa kwemishonga muzvipatara, uye vana chiremba vanotiwo vanoda kutambiriswa mari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaObdai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vabutawo tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Pari zvino mamembers vedu havasati vadzokera. Hakuna mamembers vedu association vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko, zvatiri kuverenga kumapepanhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, supposed to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino zvine process yekutaura nemachiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndozvinofuna members vedu mazhinji vari kuregwa kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position yekuti as the executives hatisati tamika decision weda kuti tinogona kuti toti takuda hurumende kuti tiri kudzokerere kubasa within 48 hours. So tikuda kuona kuti tozvikwanisa sei. So mangwana kana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyana-siyana nemacentral hospital tine mameetings week and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko, vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana-siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatemboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe, zviripo zvati zvawirirana but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvese. Zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kuNatfarm but vana chiremba vari kuti mushonga iyo haisati yapo. Ndinoda kupa muenzaniso wekukadona muguta rinonzi Kadona. mushonga iyo aisati hapo pane manemba zvedu atoenda vakanotasa kuona kuti mushonga yapere aisati hapo muchegutu zvinochechezvo so tiri kuti munhu zvipatara zvizhinji zvinonzi zvasa zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti manemba ese achibenefita here sekuziva kwedu kuti hurumende inogona kunge ichizochinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera so vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yakona chirinda here duty free ese so it's a point of saying that we are in agreement partly with this at all, but not necessarily with everything. As Panya, we should be in a remain at the same time.
Asika hurumende iri kuti muna kubvumbi ndopairikuda kuti inge ichizeya nyaya iyi.
Ya, muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on-call allowance achange ari pa $10. Asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So, isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti mari yakadai 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 yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai so pane kasort of mistrust between the government and the employer zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three hatizivi kuti government somo inogona kuti yati muna April yotiwedzera mari ne100 RTGS of all the things yotiwedzera neRTGS saka hatisina andit kukakuvimba nehurumende kuti vanochirima vari kuti muna April mach kana vachiti vari kutiipa zvakadai zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagreya ipapo kuti muna April tichazonge tinge tii pasi kwete kuti tozosvika muna April tozosove kana kuti tapiwa kana kuti dollar so ipapo ndopane kakusa kutrusta maagreement ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende
saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndiana nichaizvo pamusangano wamakapedzera kuita
pane vanhu vaitivabva kuofisi of the president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika
avo vanga vari mubati weumwe musangano rezimbabwe hospital doctors association Dr. Prince Butau vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri sezvo mari dzavo dzemuhoro dzisiri kuvakwanira. Varairidzi ava vanoti vave kudawo kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vayo nemari dzekuAmerica sezvo isingadhinde mari. Mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUZ anotiwo ari kuzoramwa mabasa kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadai vabereki vakawanda vanotiwo zvinhu zvavaomera zvikuru zvekuti vanogona kutadzawo kuendesa vana kuchikoro kotoro ino. Kuti tinzwe nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vabereki tabata mumwe mubereki ari kuchipinge vashingirai Mambuyengwe.
Vana vandinoende kuchikora pangu pagore rineri zvinoti gandekende grade 1 ganodiwe kuti kubhadhara kuchikora is $30 gandekende grade 1. Mabhuku acho anodiwa anode $4 rimwe yunifomu yaiyavainge two yako akako kusanganisira nekiti yacho ndezveshe pamwe chete $62 kwozouya uyu unode kuende kusekondari fom 2 paschool fees is $100 ischool fees yuyu pamabhuku unodiwa 15 macounter book rimwe rinze pamacounter book pava richiite $9 idiwa ari 15 kudaro yunifomu yacho yanga iri $9 nezero nazvo ino ndaiona yapa 105 ndokusekendari kuti dzacho dzadziri pa $64 ndokusekendari wacho iyenawo saka upenyu hwacho hunenge hwakatotiwo merizirozi kana kuti ini wacho kuti ndione pokuone mari dzezvedzeche zvindiri kutaura panapa hapana ngekuti hatishandi.
Vamuri kuti vamwe vakwidza ava vari kupa zvikodzero zvei zvekuwedzera mari idzodzi dzekutengesa zvinhu zvechikoro
vanope zvikodzero zvekuti kwanzi izizi zinotsvaka mari kumukoto yokotenga zviro zvedu zvinotenga nemayisa zvine mari dzomukoto saka tichidzidza kudaro zvinhuano taura izvozvo vayakina petinoone mari nekuti zvino zvino muzimbabwe hamuda maakutani kuti bhondi saka bhondi ramuzidzane mashakani nemashakani imiti imeni rikatodzanei kedu unono yakada imena mita kana mikura zvekuti haina mari yekuti ngatii mari saka iwo ndezvoo ndopotawo veidini veizenga ndizvoo izvozvo
zvino nemamiriro azvakaita mungakwanisa here kuti vana venyu vaende kuchikoro kana kuti zvichatonetsa kuti vatange zvakanaka
zvinotonetsa kuti vatange zvakanaka because kana veni vacho vekutorya yacho mari yekutorya yacho inotondinetsa manje iyoyo yacho iyoyo kundiione kuti vaende kuchikoro neyekurya yacho inini wacho neyekudiiona ndiri mashaya because daendeyani ndingaende kubasa kubasa kwaita kubhadharwi mari yacho muzimbabwe munu dakutode mayusa
ko ivo vezvikoro vari kubvuma here kuti mutaurirane navo kuti mupote muchibhadhara zvishoma nezvishoma
vanongagona havo kubvuma but machidambudziko ripongere kuti chitetindechawanda manje nekuti hai vonawo vanenge veitoda kutoryirawo apapo asi dai tange chikare kuya kuya manje vainase kuzvainga zviri nyore
mumwe mubereki vashingirai mabuyengwe vanogara kwakondo kuchipinge vachitaura nestudio 7 zvichakadaro vamwe vari kudzidzira basa rekurayiridza panyadhire teachers college vanoti havasi kufara nenyaya yekuti vari kunzi vabhadhare zana remadhora ekuamerica zvekutenga motokari ichashandiswa nechikoro ichi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe vari kudzidzira urayiridzi pachikoro ichi vadarlington yakabau
tipatipi attachment handi taifanira kubhadhara $452 yataibhadhara tichiti isusu taibhadhara 192 pakutange tem then tobatirwa stop order ita 260 saka 260 plus 192 yati pachi 452 but then ari yakazokwidzwa yabva yanzi iyo yese isusu tirisangana neexternal tiine tem 5 yetipi yekupezera saka pamari yaexternal iyai pane 145 yaexternal asesa yekuuniversity of zimbabwe then imwe $52 takanzi ndeyemamoju kwozoti iko aya mabhondi aya then fees yedu yeseka yaakuita 584 tbc pa 584 madeka pane $100 straight maus saka takazoti iyeye 584 ka ine 100 US plus yaexternal 145 nefiketwi yotipa 781
kose muri kunzi mubhadhare madhora ekuamerica
takanzi isusu college iriuda kutora motikari yekuasesa vanhu kutv saka kubhadhara juti rinofanira kubhadharwa riri kumaus dollars
muri kuwirirana nedanho herere
tisi kuwirirana takatombozamawo kutuma vanotimirira semastudents kuti iko tivaendesewo kwatimanage secretary community but izvo zvakanzi izvo watakakanda tuma akazochikidziwa chikidziwa necollege haana kutozoenda
ko madii kungonyora tsamba yenyunyuto moendesa kuministri kwacho kana vanhu vachitya
okay isu tanga tisina manjoti tavatori semangeseramastudentso zveduva tatiazotozitati tozvichongozviitawo sei but watakambotuma president wesrc westudents board akanga abatana neimwe anomirira organization yonzi zikosa inomirira mastudents mastudents yazimbabwe yese but uyu president wesrc yecollege yedu semastudents ka haana kuzokwanisa kuenda kusangana napresident wezikosa inyaya yekuti akatsikidzwa achitya kuti kosi inopera
muri kukwanisa here kubhadhara mari dziri kudiwa idzi
mari hazvitombokwanisika zvekutoti nyaina hangu kana titarisa kuti ndikutodifeya kutoti ndoti ndobhorotsvaga mari ndozorati tozodzoka after two terms kana zvinhu zvinenge zvanaka asi kana zvina kunakawo kutoita se kungomira zvakati zvanaka
muri kubvumidzwa kubhadhara here marrtgs dzimwe mari idzi kana kuti vari kungoti varikuda mabhonda
marrtgs yavari kubvuma but pane 100 US yavari kuzoda kana usina 100 US iyoyo hauonekwe naexternal asesa wekuuniversity of zimbabwe yeyo
mumwe wevari kudzidzira basa rekurayiridza pachikoro chenyadhire teachers college vadarlington yakabau vachitaura vari parunare kwamutoko
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa zvirikuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega na Ivan Zininga.
Muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu Charlene Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipenyu makadii?
Veruzhinji vari kubvunza bvunza kuti Charlene Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu anyanyoitei kwageza bhazi here? Ndiani anonzi Charlene?
Charlene is a fashion designer.
Basara netwa na fashion designer nderei.
Basara netwa na fashion designer rekusona, kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom made clothing.
Zvatinoona zvichitwa pa TV nevarungu zviya?
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvo?
Ndakazvidzidzira ndega. Chimwe ndakazvidzidzira ndega as well as ndakamboitwa mentorship ku South Africa na Sonwabile Ndlamase. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can be trainer more on marketing my label,
mm-hmm.
my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, nekugadzira my fashion shows, ndikwanise kuzvimaketa.
Saka itarenda kare kutozvarwa narwe.
Aiwa, chipo chakabva kuna Mwari.
Tonzwawo kuti munomboendawo kuma fashion show anotyisa chaizvo takanzwa yeku inonzi Washington DC Fashion Show, Fashion Week, muchikwana kwana wekoko. Kunenge kuchimboitwa sei ikoko?
DC Fashion Week is one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer anobva kwakasiyana siyana. Vanodizaina zvakasiyana siyana. Vakwanise kushowcase talent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouyawo. Vanogona kuchenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira sema fashion designer kuisa lebo yako idzikanwe nevanhu vari kunze nevanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenda vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there vanoreta kuti do you qualify to be a part of this fashion.
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musi 22 February 24.
Matoigadzirira herei?
Tokugadzirira for total.
Ko tinomboona ivo sister Charlene ava vachibuda buda kumwe kwakawanda wanda takambokuonai pamavhidhiyo emusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda wanda, munozvikwanisa seiko kubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Ah, Chakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvineka link kuzvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvanhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanage stress, zvimwe nguva peer pressure, zvimwe nguva vanhu vasina confidence on stage. But inini, I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikanawo wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemura achiti kana ndakura ndoda kuzoita sasisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kundoko vada kubudirira muindastry yandiri, work hard, believe in yourself, have passion for zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram, Instagram yangu inoti simply Charlimub, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiona paFacebook Charlene Musonza, or website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru hanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura navanzvadzi Charlene Musonza, fashion designer veCharlimub brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanhasi togumira pano, musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ivan Zininga nechirongwa Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Asi nhasi chirongwa ichi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah. Mukoma Wande, tinotarisira kuti vanozodzoka zvakare svondo rinouya. Ngatimbonzwei chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano pastudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa tina mufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica.
Kurera 2019 takaripinda zvakanaka, takanga tine crossover 2019 kuHarvest International Church yakabudirira chaizvo. Takava nenguva yakanaka, takanga tine vaparidzi vakanga vabva kunze kwenyika, takanga tina Reverend Chivaviro vakaimba vakaparidza zvakare, uyezve takanga tina Bishop Tagara vakaparidza zvakare. Takanga tine vamwe vaimbo vanenge ana Lloyd Tevedzai na Wellington Kwenda, vamwe vazhinji venyu munomuziva ari kuno kuDallas mazuvano. Saka ndiye mumwe akaimbira vanhu chaizvo musi wacho iwoyo.
Sevhisi yakatora nguva yakadii?
Takatanga kuma8:30 manheru, takazopedza zvatiwo kuma4 mangwanani, vanhu vachiri kunakidzwa, vanhu vasisade kuenda kumba. Basi takava nenguva yakanaka chaizvo, yakatora nguva yakareba kusvika kuma4 makuseni.
Gungano racho rakavingwa nevanhu vakawanda here?
Kwakauya vanhu vakawanda, hatisatamboona zvakadaro kubva taita mamwe magungano. Gore rino rakanga rine mutsauko, rakanga rine musiyano. Nzvimbo ndo yakatoita diki, asi makanga makazara, takaona vanhu vazhinji chaizvo vachiuya. Kunyanyanya chimwe chikonzero ndofunga ndichocho chekuti takanga tiri machechi akati wandei vatakaunganidza, saka takawana vanhu vakawanda chaizvo.
Vesi ramungati makapinda naro pavafundisi vese vakashumira pazuva iro?
Takava nenguva yakanaka, takaparidzirwa naReverend Chivaviro, ndingati donzo renyaya yavo. Vakariwana kubva kuna bhuku yaMarko, Mark chapter 11, pane nyaya yaJesu achitaura kumuonde. Ndichaverenga zvishomanana vhesi yacho yavakaverenga, inova Mark chapter 11 kubva paverse 12 ndichaverenga nechirungu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee thereafter forever. Ndo vesi yavakaverenga vakatiparidzira vachitaura nauye kuti ko zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvingatitaridza mashizha kunge tichawana zvekudya paari, tinge tatarisa toshaya ngati mafruits kubva pamuti iwoyo, zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvinofanirwa kuoma gore rino. Saka vakakavatidzidzisa nhau yekutaura, yekudzidza zvekutaura, taura kuzvikange zvichiitika muupenyu hwako, kungava mafinances ako, kungava kubasa, kungava marriage yako chaizvo. Tine simba rekutaura zvinhu zvakanaka mairi chipi.
Imimi muchienda mberi mugore rino ra2019, chakanyanya kukubatai?
Kazhinji hatinyanyonzwisisa simba rekutaura zvinhu. Dzimweni dzenguva tinongovhura muromo yedu tichingotaura zvisatisina kufanira kuti titaure, asi tikavhura muromo yedu tichishandisa mukutaura zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinosvimudzira, zvinhu zvingatibatsira chaizvo muupenyu. Ndo chinhu chandakafarira ndakabatwa chaizvo kunyanyanyanya mugore rino ra2019. Chinhu chandinoshuvira kuti ndiise mukati meupenyu hwangu. Ndinofunga nevazhinji vakanzwawo shoko iroro, nhau yekutaura zvinhu zvinovaka kuvamwe. Anytime patinenge tichitaura, tichitaura zvinhu zvinovaka, zvine zvinosvimudzira, pane kutaura zvinhu zvinopfusa nguva dzose.
Haiwa, nguva dzedu ndodzadyana, muchitipendera nemunamato.
Tinogona kunyengetera Baba, tinokutendai. Nguva ino tinokutendai, muri Mwari vanotigonera. Tinoti Ebenezer, masvitsa pano makatitangisa gore ra2018, tikapera gore ra2018, tatanga dzimwe gore zvakare ra2019. Takuchinamatira ngoni dzenyu nevasa dzenyu pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pemhuri dzedu. Murambe muchingotitungamirira muchifamba nesu mugore rino ra2019. Tinonamata kuti muvhure masuo kune avo vane masuo akavharika. Tinonamata gore rino Baba kuti muwazarure vazhinji vanotsvaka mamarriage, vazhinji vanotsvaka mabasa, vazhinji vanotsvaka zvakasiyana siyana. Gore rino Baba ngavasangane nechiedza chenyu, gore rino ngavashanyirwe nemi. Munotaura muchiti pese pamunoshanyira zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja. Ndinonamata mangwananano kuti muchinje, mushandure zvinhu mukati meupenyu. Nevese vakapterera, vese vari kuterera panguva dzino, ngavaitiwe zvakanaka nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Haiwa, tatenda mufundisi Dube. Apo mamange makateerera kuchirongwa dzichitendero. Apo tange tiri kutaura namufundisi Tavani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica. Ari kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda zvikuru taanonoka wande, uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Sangano reZimta revarairidzi rinoti varairidzi vari pasi pesangano iri vacharamwawo mabasa nemusi wechipiri panovhurwa zvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi